Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 5 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Maitiro iwayo basa iroro haasati apera. Ndichadirei kumhanya kuti zvinhu zvadai, zvinhu zvadai, pamwe pacho tinozopa chivimbo kunyika chisiri chechokwadi.
Kambani yekuAustralia iri kutsvaga oil inoti Zimbabwe ine mukana wakakura wekuwana chicherwa ichi.
Hapana chakaipa kuti nyika dzemuAfrica dzitange kudyidzana kana izvozvo kutengeserana izvi nekudzidzana hungwaru neudyere hwekuvaka upfumi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voenda kuGuinea uko vanopikisa vanoti kupedza nguva. NRZ yoparura chirongwa chekutakura vanhu nechitima kuBulawayo. Zvimwe zvizvarwa zvemuZimbabwe zviongorora sarudzo dzakakosha zvikuru dzemuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe kambani yekuAustralia inonzi Invictus ichishanda nekambani yeNetherlands Sewell and Associates inoti tsvakiridzo yayakaita kwamuzarabani inoratidza kuti nzvimbo iyi inogona kunge ine mafuta anoshandiswa mukufambisa dzimotokari anokwanisa kucherwa kwemakore makumi maviri anotevera. Mukuru wekambani yeInvictus vaScott McMillan vanotiwo mhando yegas iri mumatsime aya inogona kushandiswa neZimbabwe kwemakore makumi mana anotevera. Ongororo iyi inonzi ichiri kuenderera mberi. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika dziri kuyambira Zimbabwe kuti isakurumidze kumedza kutsenga ichada. Gurukota rezvemigodhi vaWinston Chitando vaudza komiti yeparamende inoona nezvemigodhi nezvicherwa kuti kambani yeInvictus Energy yatova pamberi mukuedza kuona kuti mafuta aya angacherwa sei ichishanda nehurumende. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukokeri mukuru weparamende weMDC inotungamirwa navachamisa uye vari nhengo yekomiti yezvezvicherwa nemigodhi muparamende vaProsper Mutseyami kuti tinzwe zvizhinji.
Zvandiri kuona ndezvekuti mamiriro akaita nyika hurumende iripo iyi inoda kuedza pese painokwanisa kupa nyika chivimbo chekuti pane zvinhu zvaitika zvihombe kuti vanhu kunze kwekuti vatarise kushupika kwaari kuita vobva vafunga kuti pane chimwe chinhu chaitika chabuda kumuzarabani. Zvandiri kuona ndezvekuti kambani iyi izvozvizvi iri munzira dzekutsvaga kuda kuona kuti mafuta kana gasi ririko here kumuzarabani. Maitiro iwayo basa iroro haasati apera. Ndichadirei kumhanya kuti zvinhu zvadai, zvinhu zvadai, pamwe pacho tinozopa chivimbo kunyika chisiri chechokwadi. Minista vangu vari kutaura kuti no chachokwadi, zvinhu zvese zvakonfemwa zvichinzi ichokwadi kuti mafuta akaonekwa pamwe chete negasi. But zvinhu zvacho zvinonetsa nekuti vanokwanisa kutaura futi mangwana kuti izvozvizvi magrocery mumashopu avamo. Saka handina chivimbo chekuti zviri kutaurwa naminista ndezvechokwadi.
Iyo kambani yacho iyo iri kutaurwa nezvayo yeInvictus Energy ine nhoroondo here ingagonewo kutevererwa nemhuri yeZimbabwe vaone kujeka kwezvinhu?
Zviri kutaura nenyaya yekambani tichitarisa makambani ari pasi pese kambani yana nuronde rajeka. I kambani yukuto supika we nurongu mkati mayo. I kambani ne nuronde kusupika. Uyezo i kambani ne nuronde kubroka. Saka isi kambani chaye kutisinganyata kufaroti ni kambani itinayo yukuti exploration kumizarabani.
Imimi se komiti ye Mines and Energy muparamende. Mune zvamunofanirwa kuita here panoitwa zvibvumirano nemakambani akadai zvinobata nyika.
Nozvatichaita nokuti inyaya yakakosha kainobata nyika yese. Tichaita dare secommittee ye mines and mining development. Nokuti inyaya yasimuka uyezve inyaya yasimuka kutarisa kwenyika. Saka inokosha kuti secommittee tisangane nayo.
Avo vanga vari mukokeri mukuru weparamende weMDC inotungamirirwa nava Nelson Chamisa uye vari nhengo yekomiti yezvezvicherwa nemigodhi muparamende vaProsper Mutseyami vachitaura parunare muHarare neStudio 7. Gwaro reWorld Bank rinoratidza mamiriro ezvinhu munyika dzepasi rose panyaya dzekuita bhizimisi munyika idzi. Rinoratidza kuti Zimbabwe ichiri pachinhano chepasi, zvisinei nechinangwa chehurumende yava Emerson Mnangagwa chekuda kuvandudza upfumi hwenyika pamwe nemaitirwo ebhizimisi munyika. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro iri iro nonzi doing business regore ra 2019 Zimbabwe iri pachinhano chezana nemakumi mashanu neshanu. Mugore rino ra 2018 Zimbabwe yanga iri pachinhano chezana nemakumi mashanu nepfumbamwe. Chipanga mazano musangano re Labour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara avo vanovewo muongorori wezveupfumi vanoti dambudziko guru panyaya yekuvandudza upfumi pamwe nemaitirwo ebhizimisi munyika inyaya yekuti hurumende inotaura zvinhu zvaisinga
improve steric tango move four places cheta tapa number 155 from number 159 out of 190 countries so tichiri kumashure zvakanyanyisisa vakakombeya nenyika dzakaita sana Zambia wana Zambia varikuita zvakanaka kwazvo wana Rwanda wana Mauritius even wana Mozambique varikunza ma reforms akanaka ano simplify nyaya dzema business I think nyaya iri kutaurwa ne World Bank iri kuitwa one dzimwe nyika inyaya yekunza yatinoti pachirungu e-government yekuti vanhu vanongada kuapply for a license ano apply electronically nyaya dze land registration dzinoitwa electronically dzimwe nyika ndo zvadziri kuita izvozvo kuti vanga vachiwandudza zvemabhizimusi.
Mauritius iyo iri pachinhano chemakumi maviri ndiyo nyika iri pachinhano chepamusorosoro panyika dzemuAfrica ichiteverwa neRwanda iyo iri pachinhano chemakumi maviri nepfumbamwe. Panyika dziri kuchamhembe kweAfrica, South Africa iri pachinhano chemakumi masere nepiri uye Botswana iri pachinhano chemakumi masere netanhatu. Zambia iri pachinzvimbo chemakumi masere nenomwe, kozotiwo Namibia iri pachinzvimbo chezana nenomwe. Gwaro iri rinotarisa zvinhu zvakasiyana-siyana, kusanganisira kuti zvinotora nguva yakareba sei kuti munhu akwanise kutanga bhizimisi uye kuti zviri nyore here kuwana magetsi nezvimwe zvakadaro. VaReginald Shoko, vanove mukuru wesangano reAffirmative Action mudunhu reMatabeleland, vanoti hurumende inofanirwa kutora muenzaniso wenyika yeRwanda iyo yakabvisa mitemo yakawanda pakuvhura mabhizimisi munyika iyi.
Hurumende inofanirwa kukurumidzisa kuimplementa nyaya yavo ye One Stop Investment Center inoapprova zvose zvinodikana kuti munhu atange business ashande business. Pari zvino zvinonetsa nokuti munhu anoda license companies obva ipapo ozoda imwe license yekanzuro obva ipapo oenda kuregulatory authority kana zvezvemedical oenda kumedicals. Zvose zvinofanirwa kuitwa sezviri kuitika kuRwanda kuti zvinowanikwa under one roof and one approval.
Vabatila Tambo, muongorori wezvebudiriro anoshanda akazvimirira, vanoti rimwe dambudziko guru rinokanganisa kuvandudzwa kweupfumi pamwe nekuitwa kwebhizimisi munyika inyaya yemitemo isina kujeka. Vatambo vanotiwo nyaya yekuti muromo hauzarirwe nerwizi iri kupa kuti hurumende ingovimbisa zvaisiri kukwanisa kuita. Vati hurumende inofanirwa kuzvipira kurwisa uhuri uhwo huri kukanganisa nyaya yebudiriro kana kukwezva vanoda kutanga mabhizimisi. Vachitambara vanobvumiranawo nemaonero aya.
akaona nyika dziri kuunza ma reforms especially around ye anti corruption ndo nyika dziri ku grow at the fastest pace ma Africa wana Ethiopia wana Ghana wana Tanzania wana Ivory Coast wana Gabon
hatina kuanza kubata gurukota rezvemari muzvinafu ndomutuli Ncube kuti tinzwe divirawo panyaya iyi asi iwo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pasi pedingindira ravo rekuti Zimbabwe yakavhura magoni ekuita bhizimisi kana kuti Zimbabwe is open for business vanotaura nyaya yekurerutsa kuita mabhizimisi munyika sechinhu chavanonyanya kukoshesa ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini taura ishava.
Mwedzi uno wambudzi 2018 nevenyoro yenyu ichange ichikokera hurukuru pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Hurukuro idzi idzo dzinokukokai kuti mupinde dzichaitirwa munzvimbo dzakasiyana siyana muZimbabwe. Takabatana neve Media Center. Sanganai neni Praxedes Jeremiah munzvimbo dzatichakuzivisai panhepfenyuro ino paFacebook pamwe chete nepaWhatsApp.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasimuka munyika nhasi vakananga kuGuinea uko vachashanya kwemazuva maviri. Hurumende inoti rwendo urwu runotevera kukokwa kwavaMnangagwa muna Chivabvu nemutungamiri weGuinea vaAlpha Conde. Nyika mbiri idzi inonzi dziri kutarisira kusimudzira ukama hwadzo munyaya dzekurima, dzemhando dzemoto, mune zvekuvaka pamwe nezvimwe zvakawanda. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vanoti nzendo dzavaMnangagwa dzawandisa dzisina chimuko chadzinoburitsa. Dr. Zhou vanoti vaMnangagwa vanofanirwa kutanga vagadzirisa matambudziko ari munyika vasati vasusukidza nyaya dzekutenderera nenyika dzepasi rino sezvavanoti zvaiitwa nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hationi trip yawo yokuenda kuGuinea kuWest Africa ichibatsira except kuti inongoti bilida ichitotora futi zvekubva kumacoffers of the state ichitishaya tiri West than zvatiri pari zvino. Tinofunga kuti president vanofanira kuti vagare pasi nenyanzvi vaone kuti vasati vafamba pane chinobuda here chaviri kwavanoda kufamba, nokuti kuGuinea zvinongoratidza kuti hapana chinobuda nokuti Guinea inyika iritotamburawo zvayo unless kana vachida kusheya kutamburawo neGuinea kuda vangaenda kuGuinea.
Asika vaMnangagwa vakatokokwa nemutungamiri weGuinea kuti vange vachishanya kunyika ikoko, uye kana uchitsvaka ushamwari haungangotsvaka kuita ushamwari nevanhu vakapfuma chete, ukama hunoitwa kana dai nemurombo.
Isu hatirambi, asi kuti patiri isu seZimbabwe ndo pakashata. Patiri seZimbabwe panoda kuti tironge kuti tingabuda sei matambudziko atinawo. Hatingazooni president vachimhanya kuenda kuvarombo. Dai vatanga kusolva maproblems edu atinawo vachiendawo kunyika dzinenge dzakabudirira, vozoenda havo kuna naGuinea kana vava kudawo kunotandara havo napurezident unenge avashanyirawo. Hationi kuti dambudziko ratinaro ringada kuita mavato nekukanganwa chazuro nehope tichienda kuGuinea pari zvino.
Asika Dr. Zhou, dzimwe nyika dzamunotarisira imi kuti dzingadai dzichibatsira Zimbabwe hadzina zvikuru zvadziri kuitawo kuuyamura nyika.
Handifungi kuti nyika hapana zvadziri ngabatsira nazvo, asi kuti isu tisisingadi kuti tidzingenje. Even muSouthern Africa tisatamboenda kure kuingenja, vana South Africa, vana Botswana, vana Zambia, vana Malawi, vana Mozambique ndopadhuze patiri. Vanhu vedu ndokwavanobuda vachienda ikoko. Tingawana chiri nani chatingawanawo kubva kuna South Africa kunana Botswana. Botswana iri kuita madevelopment kumaruwa areas, development inoonekera zvokuti Zimbabwe dai yaidawo kudzidza kune Botswana. Even maminerals chaiyo chaiwo madiamonds taimanaja madiamonds akatibatsira ikonomi yedu ikaenderera mberi zviri nani.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reptuz Dr. Takavafira Zhou vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Asiwo nhengo yezanu PF vaFrank Guni avo vari muno muWashington DC vanoti rwendo rwavamunangagwa kugini urwu rwakakosha zvikuru sezvo hurumende yavo iri kuedza kumutsiridza pamwe nekugadzirisa ukama nenyika dzose zvisinei nemamiriro adzakaita mune zveupfumi. Jonga Kandemiri abata vaguni kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Hapana chakaipa kuti nyika dzemuAfrica dzitange kudyidzana kana izvozvo kutengeserana izvi nekudzidzana hungwaru neudyere hwekuvaka upfumi apo tinoziva kuti president vachanotaura nyaya dzekurima nedzimwewo dzinoita kuti isu senyika dzemuAfrica titange kudyidzana kwete kungotarisira kudyidzana nedzekure kureko chete chete. Saka handioni pane chakaipa kuti tifambidzane isu vana veAfrica.
Pane vamwe vari kuti nzendo dzakaita saidzo dzisina pundutso dzawanda dziri kuitwa navamunangagwa hapachisina chakasiyana navamugabe. Imi munoti
zvitsva zviripo pakuti president kufamba kwavari kuita havasi kufamba vachiuya vasina chavakabata. Nyika zhinji dzavanoenda dzanenge paine chikonzero chokuti kana vadzoka vanotaura kuti takawirirana zvakati tikasainirana kana tikanyorerana pasi zvibvumirano zvekuronga zveupfumi zvakati nezvakati. Musiyano waakuitika ndewekuti kazhinji kacho muhurumende yapfuura taingonzwa kuti purezidendi vaenda asi hapana aiziva kuti chanyatsofambirwa chii chazobuda ikoko chii.
Vaitadza here vamunangagwa kungotumira kana gurukota kunzendo dzakaita saidzodzo?
Dzimwe nzendo dzakadaro dzinoitika kudaro. Iye zvino izvi munofanira kuziva kuti gurukota rakamirira zvekunze kwenyika harisi kunzwa zvakanaka. Saka ndiyo umwe munhu ari kushayika muhurumende anofanira kunge ari kuenda kune dzimwe nzendo dzaakuendwa napurezidendi pachavo nekuti hatina umwe munhu anokwanisa kuita izvozvo pari zvino.
Asi iyo Gini inyika yemungati tine zvatotarisira here kubva kwairi?
Gini inyika yakura pamakore tikaenzanisa neZimbabwe. Saka ine zvakawanda zvatinogonawo kudzidza mairi. Hongu ingava nyika isina upfumi hwakati tsvikiti kana kuti une mukurumbira. Asi kana kuvarombo tinodzidzawo zvimwe zvinhu zvinoita kuti tisazopinda mumadambudziko avanenge vakambopindawo nawo. Saka handione chakaipa uye kumwe kuremekedza pachivanhu chedu mukuremekedzana unogona kuendawo wongonosvikawo wongogarawo kana pachigarwa pasi wogara pasi wobuda zvako woenda kumba pako hakuna chaunobva.
Avo vanga vari nhengo yezanu PF vaFrank Guni vari parunhare muWashington DC muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. National Railways of Zimbabwe kutanga nhasi yaparura chirongwa chekutakura vanhu muguta reBulawayo kubva kumusha wevazhinji weCowdery Park kuenda muguta. Vanhu vakawanda muBulawayo vataura neStudio 7 vati kunyangwe chitima chichinonoka kufamba zviri nani pane michovha avo vari iri kuvabhadharisa mari dzakawanda. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weNRZ vanyasha maravanyika.
Icho kwadi kuti nhasi ndozuva rekutanga rataparura chirongwa chekudzosa zvitima zvakamboita mukurumbira wokunzi Freedom Trains kuHarare nekuBulawayo. Pari zvino taparura chitima chimwe chinobva kuEskoden kuCowdery Park chichipinda mutown chichidarika nekunana Luveve Entumbane Guoyenja Mpopoma and Westgate. Saka chakanyaya kuita kuti tiparure chirongwa ichi takanyaya kuwana vanhu veruzhinji kana kuti povo vachiti makombi nemahonda fit ari kudhura akuita dhora mamwe $2 fanika kusvika kuCowdery Park one trip kubva kuCowdery Park kusvika kutown. Saka nekuda kwezvicheme izvozvo zvakawanda zvichibva kupovho zvichisanganisirawo nemamwe mapokavo aikumbira kuti chirongwa icho chivepo zvikurukuru vemugavhenmend takaona kuti zvakafanira.
Mungakwanisa here kuwedzera zvitima izvi?
Nekuda kwokuti isusu equipment yedu yava yakasharuka kana kuti yava yakudhara chose. Hatikwanisi kuti tidzose maFreedom Train sezvaanga akaita panguva iya kuti muBulawayo maitwa ne 2 kana 3 muHararewo mune 2 kana 3. Pari zvino takakwanisa kuti tigadzirise makochi atinofunga kuti akakodzera kuti vanhu vakwire akasvika 11 coaches.
Mutauriri weNRZ Vanyasha Maravanyika vange vari parunare muBulawayo naBlessing Zulu weStudio 7. Zimbabwe Prisons and Correctional Service ZPCS yadzinga basa vaJohn Mahlabera ichivapomera mhosva yekuzvidza nekudzikisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights riri kumirira vaMahlabera rinoti vanonzi vakanyora paTwitter munguva yesarudzo vachiti kumutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vauye kuchiredzi sezvo varivo mutungamiri wavo. VaMahlabera vanzi vakatyora mutemo weprisons Staff Discipline Regulations 1984 unoti vanoshanda mumajere vasashore mutungamiri wenyika kana kuratidza kusamuremekedza uye vange vachiramba mhosva iyi. Mune imwe nyaya, vamwe varume vaviri vari zvizvarwa zveZimbabwe vari kupomerwa mhosva yekuuraya vanhu vanomwe vemhuri imwe chete vamiswa pamberi pedare muJohannesburg muSouth Africa nhasi. Mumwe wevaviri ava ndiErnest Mabasa ane makore makumi maviri nemanomwe uye vaFita Kupe avo vane makore makumi matanhatu nerimwe chete. VaKupe vanonzi ndiishe wekunzvimbo yemangubo kuPlumtree. Vanhu ava vakawanikwa vakapondwa mumba uye vaviri ava vari mujere pari zvino. Nyika yeAmerica mangwana iri kuita sarudzo dzakakosha dzedare repamusoro reSenate nedare repasi reHouse of Representatives. Mutungamiri wenyika vaDonald Trump vari kutsvaga rutsigiro mumatunhu akasiyana-siyana kuti bato ravo remaRepublicans rirambe rine nhengo dzakawanda mumatare maviri aya. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vari kutsvagirawo bato ravo remaDemocrats rutsigiro. Vamwe vanhu vakawanda vakatovhota vachitumira mavhoti avo neposo kana kuti postal voting. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviripowo pavanhu vari kuongorora sarudzo idzi. Vari kuongorora sarudzo idzi vanoti maRepublicans anokwanisa kukunda musarudzo dzeSenate, maDemocrats dzeHouse of Representatives. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaSolomon Bismarck Bobobo Sibunu avo vari kuongorora sarudzo idzi akatanga nekuvabvunza nezvavakauyira muAmerica.
Ndakauya under a program ye International Visitor Leadership Program inosupportwa ne US State Department of State. Program inoita kuti tikwanise kuinteracta neelectoral process yemuAmerica. So tirikudzidza nezveelectoral process yemuAmerica sezvamunoziva. America iri kuita midterm elections musi wechipiri anova mangwana. Saka takauya kuzodzidza kuona kuti maelections aya anofambiswa sei. Isusowo tichidzidzawo tichisanganawo nevamwe vari kubva kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana kwatinezenge tichidzidzawo zvavanenge vachiitawo kunyika dzavo.
Mungatiwo pane zvamaona kusvika pari zvino, zvii zvingadzidzwawo neZimbabwe?
Pane zvinhu zvakati wandei zvatingadzidza. Kunyange zvazvo masystems edu akatisiyanei neAmerica, kunyanya pakusununguka kana kuti kutambanuka nekuopena kwatingati kuita zvinhu pajekerere, ndokwandingakurudzira kuti Zimbabwe ingadzidza zvikuru chaizvo pakuitwa zvinhu pajekerere. Ukatarisa mastates esandanchitaura nezvawaya, vanoita zvinhu zvavo pajekerere. Vanoita kuti vanhu venyika yavo vange vari involved, vange vachiziva zviri kuitika. Ichi chinhu chakakosha chaizvo kana tichitarisa nyaya dzesarudzo.
VaSolomon Bismarck Bobobo Sibunu avo vari kuongorora sarudzo dzemuAmerica vange vari parunhare kuNorth Carolina naBlessing Zulu weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti vanhu vanofanirwa kungwarira kusashandisa mishonga inenge isina kubva kuna vana chiremba vakadzidzira kuita basa rekurapa vanhu. mishonga inorapa zvirwere zvakasiyana siyana. Kirim Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Kurudziro iyi inouya mushure mekunge vanhu vakawanda vava kushandisa mishonga yechivanhu sezvo vari kutadza kuwana mishonga zvichitevera mari yekunze yavasina iyo iri kudiwa nezvitoro zvinotengesa mishonga. Mumwe chiremba anoshanda nekiriniki yeUltramed Healthcare, Dr. Sidney Mukono weShuru, vari kukurudzira zvikuru vanorwara nehigh blood pressure pamwe nechirwere cheshuga kuti vasashandisa mishonga yechivanhu isina kuongororwa sezvo mishonga iyi ichikwanisa kuwedzera kuvhiringa upenyu hwemurwere.
Maherbs ane dambudziko rokuti haana kutestiwa mulaboratory kuti aonekwe kuti anoshanda ndeapi kana kuti active ingredient iri maari ndeapi. Saka kuti titi isusu tingati vanhu vashandise maherbs tingavanyepera. Ini pano ndine experience mapatients angu akarega mushonga yeBP akatanga kumwa maherbs. Vanhu vakadzidza zvakanyanya maaccountant malawyer vakadzoka after 3 months divi rese raparalyzed aita stroke.
Kunyange hazvo munyika musina mari yekunze, Dr. Mukono weShuro vanoti hazvina kunaka zviri kuitwa nezvitoro zvemishonga zvinoomesera vakwegura nekuvabhadharisa madhora ekuAmerica.
Saka zvimwe zvacho sevanhuka takufanira kunzwisisirana kuti nguva yatiri kupfuura iyi haisi nguva iri normal. Torega kuchaja maprize as if zvinhu zviri normal.
Dr. Mukono weShuro vanoti hurumende inofanirwa kuumba homwe yemari inotenga mishonga yeshuga nokuti murwere haafanirwe kupedza mazuva maviri asina kupiwa mushonga weinsulin.
So nyaya yemapiritsi kunyanya mapiritsi eshuga nechizvirwere seBP inyaya yatotinetsa iri tichishungurudza zvakanyanyisa. The main reason tichidaiwo ndeyekuti havana imwe option. Kurega mapiritsi wayo haisitombori kana option. Mapiritsi wayo kana iri ma injections akaita seinsulin anofanira kutoramba achitobayiwa. Nekuti munhu akangoita 2 days chaidzo asiri kuzvibaya insulin yake kana kuwana mapiritsi ake eshuga inokwira. Shuga iyoyo ikakwira anopinda mukoma obva afa. Shuga haitambisi inouraya.
Asi maonero aDr. Mukono weShuro anopesana zvikuru nemaonero aSister Yulita Chirau avo vanoshanda Nature is the Pharmacy iyo iri pasi pechita cheLittle Children of Our Blessed Lady. Sister Chirau vanoti mishonga yemaherbs iri kubatsira zvikuru varwere veshuga nezvimwe zvirwere zvakasiyana-siyana.
Tinotokurudzira vanhu kuti vanouya tibatsirane navo. Tivape mishonga yakasiyana-siyana. Bose pano apa tinorapa zvose ndingangoti. Hapana chirwere chatinoti hatina mushonga wacho.
Sister Chirau avo vakadzidzira kushandiswa kwemaherbs kuBritain vanoti donzvo rekerekere yavo yeRoman Catholic nderekubatsira vanhu vanoshaya zvikuru madzimai kuitira kuti varapwe zvirwere zvakasiyana-siyana vachibhadhara mari shoma.
Saka isusu as maLCBL sisters karizimu yedu ndeyekubatsirana nevarombo. Batsirana zvikuru nemadzimai. Madzimai mazhinji mamwe anorwara vachiti havana mari, havasi kupiwa mari nevarume vavo. Saka isusu ndo chinangwa chatinotoita chekubatsira vanhu.
Masangano anoshanda munyaya dzeutano muZimbabwe ari kukurudzirawo kuti zvirwere zveshuga neBP zvirakwewo pachena sezvinoitwa zvimwe zvirwere. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rebazi rezveutano pakurudziro iri kuitwa iye. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirim Dzamiri.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yekuti Zimbabwe inogona kunge ine matsime emafuta eoil anoshandiswa mukugadzira mafuta ekufambisa dzimotokari. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Kambani yekuAustralia iri kutsvaga oil inoti Zimbabwe ine mukana wakakura wekuwana chicherwa ichi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voenda kuGuinea uko vanopikisa vanoti kupedza nguva. NRZ yoparura chirongwa chekutakura vanhu nechitima kuBulawayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.